Zimwe nyanzvi nyedza utano dziri kukurudzira madzimai anenge akazvitakura kekutanga kuti vakoshese utano hwavo nekuenda kuzvipatara kwete kunwa mishonga yechivanhu inonzi nevamwe kuvhura masuo emwana dzichiti ine njodzi. Dr. Chinamora Muteve, chiremba wezvibereko, vapa mienzaniso yezvakaipira kunwa mishonga iyi.
Maingredients anokonzera kuti uterus inyanyo kontrakta zvakanyanya during pregnancy kana uchinguva imwe iyoyo, and izvi zvinobata kuna mai nemwana zvese, because kana mwana achikontraktwa neuterus iri kungokontrakta zviri irregular kana kuti zvakanyanyisisa, inogona kudambura chibereko, kana kuti mwana anogona kuneta, kana kuti kubva rukira nyama dzekuzasi dzedhirivhari.
Vati kwave nenzira dzakawanda dzinoderedza marwadzo pakuzvara.
Unogona kungoti ndoda kungoita sizani, ndisanyanyorwadziwa zvangu zvakanyanya. But kana wapinda mulabha woti uri kuda kuita labha yachonga iripo, pane magazinzi vana naita sokaiti, unogona kwafema yayo achitonyaradza marwadzo ako. Pane mushonga yatinobaya atoti manakotics anoinkluda petidin nenafentanyl.
Dr. Muteve vanotiwo zvakakosha zvakare kuti madzimai azive makore anofanirwa kubata nhumbu yekutanga, vachiti haafarwe kukurumidza kana kunonokesa kuzvara.
Kunhumbu dzekutanga dzine macomplications adzo akawanda atinoona isusu paongororo yedu. Tinoona kuti munhu kuti atange kunzi azvare, safe age yekuti atange kuita mwana ndeipi? Mabhuku atinoverenga anotaura kuti 26-27 years ndopanotanga kuti upenyu hwemadzimai akazvitakura hunenge hwaanani pane kuzvara at any age and at a late age.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo mishonga inomwiwa nevanhu iyi ine njodzi huru.
Zvokudya ndove, zvokumwa ndove, zvine madota nemamwe neimwe mishonga inonwiwa nevanhu yekuti kwanzi kuvhura masuo zvine njodzi. Mishonga iyi haina madhosa anoziva, mashandiro ayo hataazivi, asi chatinoziva ndechekuti takaona mamwe madzimai akamwa mishonga iyoyi yokugadzira hanzi kuvhura masuo, vopinda mulabha, labha yayo inonyanya kusimba sitereki, chibereko chisati chavhurika, chibereko chopedzisira chabvaruka, mwana obuda nepasaidi, yatova emergency yakanyanya kukurisa, wazvikrietera emergency. Vamwe vanotofa kana usiri pedyo nechipatara chogona kutosona chibereko ichocho kuti umire kubhidha. Ndizvozvo unotoenda.
Vamadzorera vati zvakakosha kuti madzimai anzwisise kuti marwadzo ekuzvara handi zvinhu zvitsva.
Labha inotorwadza, yakatonyorwa naMwari mubhaibheri kuna Genesis chapter 3 kuti labha icharwadza, hapana maitiro wekuti usarwadzwe nelabha. It's normal, marwadzo iwayo urongwa hwaMwari. Asi pane mishonga imwe yatinopa madzimai kana vari mulabha kana zvanyanyisa kurwadza, mapainkiller atinobaya, but hatinyanyi kuashandisa nokuti mapainkiller iwayo anoitisa dzimwe nguva kuti mwana paanozozvarwa anga ari flat asingagoni kufema zvakanaka. Saka tinoedza kuavoida mishonga iyoyo inopusisa vana kana vazvarwa.
Nyanzvi yezveutano hwevana kana kuti pediatrician Dr. Christine Ngwenya vaudza Studio 7 kuti mimwe yemishonga inotorwa nemadzimai iyi inokuvadza vana.
Zvimwe zvacho zvinoshandiswa zvinhu zvinokuvadza, zvinokwanisa kukuvadza amai kana kuti mwana, zvine potential yokukuvadza amai kana kuti mwana. So zvinhu zvatinenge tisinganyanyo kukurudzira tichitarisa potential yehamu inokwanisika.
Pamibvunzo yatakatumira kubazi rezveutano nezvenyaya iyi, bazi iri rakati madzimai asashandise mishonga yekuvhura masuo iyi sezvo isina kuongororwa. Rakati zvezviri nyore kuti utachiona hwakasiyana siyana huwane nzira yekupinda mumuviri waamai nemwana. Bazi iri rati muviri wemudzimai ane pamuviri unozvigadzira wega kuvhura nzira inofamba nemwana. Imwe tsvakurudzo yakaitwa kune mamwe madzimai vakazvitakura pachipatara cheClaven Private Hospital muguta reGweru yakabuda padande mutande repan African Medical Journal yakaratidza kuti zvinhu zvakaoma kumisa madzimai kuti vasamwe mishonga iyi sezvo vakawanda vachiti inoshanda uye vasina ruzivo rwakakwana nezvayakaipira. Sangano rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization rinocherechedza kuti nyika dzakawanda dzave kukoshesa kushandiswa kwemishonga yechivanhu kana kuti maherbs, asi rinoti inofanirwa kuongororwa navana mazvikokota kuti inoshanda here. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.